tell you the reason why I'm breathing. Iwe unoziva how I'm feeling. Uri marikiti uri prison. Uya famba neni ndine vision. Zviroto zvako zvinonditsoma. Pese pese bandinokuona. Hana kurova kupfura ngoma. Imi wezerudo zvakaoma.
She said she missing my touch. No worry girl, I miss you right now. Loving you has always been my mantra. Kukuda handifenda regeta.
Mudiwe kurumidzira, kurumidzira, kurumidzira. Ndiri munzira sly.
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 Sweet midnight lover, you give me one of them vibes. Sweet midnight lover, tonight is one of them.
You got the crumizzi like my partner, just know that I'm sliding your way. You better let me know on text what you want, then you know that will make your day.
Midnight lover say she missing my touch. Don't worry baby, I miss you right back. I can never measure cause I miss you too much. Don't hold back, you can throw it right back.
Nigga, they kuru mizira, kuru mizira, kuru mizira. Diri mzira sliding to you. Yeah, yeah. Kuru mizira gazirira. Diri mzira sliding to you. Yeah, yeah.
She said she missing my touch. No worry girl, I miss you right back. Loving you has always been my mantra. Kukuda handifenda regeta.
Mudiwe kurumidzira, kurumidzira, kurumidzira. Ndiri munzira sly.
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 Sweet midnight lover, you give me one of them vibes. Sweet midnight lover, tonight is one of them nights.